Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinovimba kuti muri kufara panguva ino yezororo reChristmas negore idzva. Kuno chinongova chando choga choga. Ini ndini Taronoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza?
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa uori nekupedza mhirizhonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva.
Zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars.
Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kuti uori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti achisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongero enyika, kunyangwe hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika ichipinda mugore dzva, hurumende inofanirwa kuisa pamusoro pezvainofanirwa kuita nyaya dzekurwisa uori nokupedza mhirizhonga. Vanodzidzisa zveupfumi paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyaya yeuori ndiyo iri kutadzisa nyika kubudirira muzvinhu zvizhinji, vachiti zvinhu zvose zviri kunetsa munyika zviri kukonzerwa neuori. Naizvozvo hurumende inofanirwa kurwisa uori zvine simba kuti zvinhu zvitange kufamba zvakanaka munyika.
Gore ra 2022 tingati isu rarakationera samaZimbabwe, angava tiri mhiri uno kana tiri kuZimbabwe, kunyanya vari muZimbabwe. Asi mukuoma imomo munenge makatipa zvidzidzo zvokuti tingararama sei zvinhu zvakationera kudai, zvingava zvamatongerwo enyika, zvingava zvoufumi kana kuti zvokugarisana. Mumishomu takaona zvakationera chezvinogore rakupera, magetsi achishayikwa tina, zvekare gore rinopera makore ese takupemberera kubatana unity yatinoti kuZimbabwe iyai yakaiswa muna December muno pamwe chete neChristmas. Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza mugore irori kuti tinatsa kuumba gore ra 2023 dzairi?
Pindurai mubvunzo wenyu Professor Masocha, igore rakadini ramunotarisira?
Rige riri gore rinozobuda rinomukurumbira kwatiri isu vanhu vomuZimbabwe, zvatiri kuenda kumaelection uko. Ngatichipinda mugore dzairi ra 2023 takabatana zvatiri kuyeuchidzwa kuti kune unity accord irimo muZimbabwe. Ngaisangova chete yomusi umwe chete, ngaive unity inoratidza kubatana kwedu samaZimbabwe tichipemberera patinoenda pana 2023 pana January apa. Zuva nezuva ngaribatwe muZimbabwe sokuti izuva rokubatana. Pachaikwe munhu ucharova mumwe, munhu uchabudza mumwe mena amire nenyaya kunyanya-nyanya nyaya dzepolitics dzataa kuenda kumaelections. Tinovamukurumbirawo kurovana, mukurumbirawo kuurayana, tozoti isu gore ropera toti kwane unity accord. Unity ipi yacho kana gore rose rapera tichitukana tichirovana? Zvekare takavamukurumbirawo kuti nyika inovakwa navene vayo tikazvitambira isu, asi tichidatsofanira kudzidzisana kuti nyika inovakwa nevene vayo chete kana vene vayo vakabatana, vasingatukani, vasingarovani. Ngatibatane maoko tese tichienda kunovhota kana tichienda kuMarari. Ngatiratidze kubatana kwedu kwatinoziva kuti ndokwatapemberera muna December munomu.
Chini cha makatarisira kuona chichitika mugore ra 2023, Professor Masocha.
Chandaka tarisira ndesho kuti kunyanyanyanya wa tungamiri vejika wa tungamiri ufumi vachandiwa pamwe nokuwavo vamwe vanhu vakapamazano avo pamwe nokuwa ruzhinji rweZimbabwe kurwadziwa kwavo pamwe nokunzwa zvichemo zvavanhu vomuZimbabwe zvokuti uri ngakuchipera.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro, imwe zvenyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi hadzisi kurwisa uhuri nemwoyo wose pasi pose. Amai Chenai Mutambasere vanoti kushandiswa kwedhora remunyika rine huremu kunochinja zuva nezuva ndechimwe chezvikonzero zveuhuri muZimbabwe, vachiti yava nguva yekuti Zimbabwe ichishandisa mari yekunze ine huremu hwakasimba husingachinji zuva nezuva.
Tava nenguva tichishedzera kuti patiri iko zvino tadii kuchiti tishandise karenzi imwe chete, kunyanyanyanya taita zvedollarization. Asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro iyo ichiti ngatirambei tine multicurrency. Multicurrency iyi ndoimwe nzira iri kurasa mari munyika. Tinotarisa tichiona interchange auction, vamwe vari kuinterchange auction ndinotenda kuti mugore rapfuura vakapiwa mari inodarika 500 million. Iyi mari vachipiwa nemutengo wakaderera zvisingaiti. Uku kunova kurasa mari munyika zvakare.
Saka kushandisa mari dzakasiyana siyana kana kuti multicurrency kungabatsira sei apa, amai Mutambasere?
Kuva nemulticurrency kunoita zvakare kuti pese munhu paanenge abata Zimbabwe dollar ari kutomhanya kuti atsvake maUS dollar, nekuti zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars. So ndinoona kuti nyaya yemulticurrency regime yekuti tinoshandisa mari dzakasiyana siyana ndo zvakare imwe nzira iri kuita kuti mari irasike munyika.
Amai Mutambasere, chii chiri kukonzera izvi uye zvoitwa sei?
Mubepa reHerald, hurumende iri kutaura iyo kuti inofungidzira kuti nyika inorasikirwa ne 1.8 billion US dollars pagore kuhunori. Tinozotarisa zvakare kuti mari iyi inofanira kunge yakatopfurikidza 1.8 billion kunyanya takatarisa nyaya dzinoitika kumining, kwatinongonzwa kuti nhingi nanhingi vazobatwa vari kuSouth Africa paairport vakatakura gold inenge isina kuverengwa, inenge isina kupiwa mvumo kuti ibude muZimbabwe. So takabatanidza hungori hwemasectors ese kumining, hungori waonekwa nehurumende kuti pane 1.8 billion nezvimwe zvakadaro. Tinoona kuti nyika iri kurasikirwa nemari, mari inova ichikwanisa kushandiswa munzvimbo dzakaita semuzvipatara, munzvimbo dzakaita semuzvikoro, vanhu vachibatsirikana.
Sika amai Mutambasere, Zimbabwe handiyo yoga ine dambudziko rezveuori. Zimbabwe haisi kukwedzawo here kurwisa uori sedzimwe nyika?
Avo vanotarisa nyika dzese vachida kunzwisisa kuti nyika iri kuisa here mazano kuti idzikisire nyaya yehumori, vanoona kuti Zimbabwe inomezhwa iyo iri panhamba 157, of which number 180 ndo nyika inenge ichinzi iyi nyika haina zvairi kuita kubatsiridza ne-corruption. Izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kuti ikwanise kunadzogadzirisa nyaya yehungori. Nokuti kuti tizobatwa tiri kumanamba 157 kana 160, izvi zvinova zvaiva kupera kwa2021. Zvinoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti idzore hungori munyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chenai Mutambasere vari parunare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti hurumende haingakwanisi kuita mabasa ari kuitwa nemasangano akazvimirira. Dr. Kika vanoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira ari kupindira mune zvematongero enyika uye anofambisa mari zvisiri pamutemo, vachiti hapana sangano rati rasungirwa nyaya yakadai. Dr. Kika vanoti ivo nemasangano mazhinji vari kuita hurukuru dzekuona kuti biri rokuvandudzwa kwemutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti PVO bill, risaitwa mutemo. Dare re House of Assembly rakatopasisa biri iri, asi harisati rakurukurwa nedare re Senate kuti rigoendeswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti risainwe kuva mutemo wenyika.
Ndo basa re civil society number one kuti tisolve maproblems atinosangana nawo kuma community edu tega sevanhu sema citizens, civic duty yedu. Chechipiri kuti tinge tichibatsirana nehurumende yedu, hurumende haingazvigonei zvese. Chechitatu kuti tinge tichitarisa kuti hurumende yedu irikushanda sei. Takatarisa muZimbabwe nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, nyaya dzecivic education, basa rizhinji riri kuitwa riri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Takatarisa maindicator edu emaSDGs, Sustainable Development Goals, kunyangwe Vision 2030 yemuZimbabwe, kunyangwe National Development Strategy 1 yemuZimbabwe, hurumende haikwanise kuachiva zvese zvairi kuti inoachiva pasina macitizens, pasina masangano akazvimirira oga. It's a recipe for failure.
Imimi semasangano akazvimirira, pane zvamunofunga kuti mungaita here pamusoro pebiri iri risati rava mutemo?
Hongu, kubva pakabuda biri iri hatina kuzorora. Ne Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare, inova ministry nemasimba ekuregulata ma NGO, tataura navo kwenguva yakati kuti. Vamiririre nenguva yeParliament, ma MP tataura navo kwenguva yakati kuti, kusanganisira portfolio committee iri kudila nebill yePublic Service, Labor and Social Welfare. Minista vanoona nezvejustice vaZiambi takasangana navo. Reserve Bank, Financial Intelligence Unit takataura navo. Kuna Speaker of Parliament takaisa zvinyorwa zvakati kuti, kusanganisira mapetition, kusanganisira tapa. Saka tine zvizhinji zvataiita, kusanganisira analysis ine yakaitwa nevanoziva nezvemutemo, kurakidza kuti mutemo uyu uri kuenderana nebumbiro redu uye zvende zvipi zvaungazokonzeresa zvingatikanganise. Zvese izvi taita, tiri kuramba tichitaura nema MP, tiri kuramba tichitaura nehurumende kuti vange vachiwithdrawa mutemo wakaita seuyu. Hausi mutemo wakanakira nyika, mutemo unoshatira tose. Asi chatiri kuona ndechekuti mutemo uyu uri kupushwa nenyaya yekuti kune avo vari muhurumende kana kuti ruling party vanoona sekunge masangano akazvimirira oga maenemies of the state. Vamwe ndo vanoona nge masangano akazvimirira oga achavakanganisa pane zvavari kuda kuita pamaelection next year. Saka tinoona chiri chechikonzero chikuru chiri kuita kuti hurumende irambe ichipusha mutemo iwowo, kunyangwe tese tichiziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira. Kunyangwe ivo vehurumende vanoziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kunakira macitizens eZimbabwe.
Dr. Kika, nyaya inotaurwa nehurumende yekuti masangano akazvimirira aya anopindira mune zvematongero enyika, munotii nawo?
Chekutanga ndechekuti section 67 chikamu 67 checonstitution yedu, bumbiro redu, chinotendera ani nani zvake kuti ave nekodzero pakuparticipeta panyaya dzekumatongero enyika. Saka kunyange zviri kunzi masangano akazvimirira oga ane chaari kuita pamatongero enyika ikodzero yavo, asi reality chaiyo paground ndechekuti handizvo. Vazhinji masangano akazvimirira oga vari kuita zvinhu zvine chekuita nekubatsira vanhu mumacommunities, vari kuita mabasa ane chekuita nepoverty reduction, vari kuita mabasa ane chekuita nesocial protection, kune vamwe vari kuita mabasa eanticorruption, kune vamwe vari kuita basa rekudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo dzekuvhota, kodzero dzavo pasivo political rights, masocial economic rights, maenvironmental rights. Saka hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira oga ari kuinterfere mupolitics dzenyika. Kana aripo ndevapi? Kana pane mutemo unoti izvozvo hazvitenderwe, ngavasungweka. Kune zvekare vari muhurumende vari kuti masangano akazvimirira oga ari kuita money laundering. tinova chikonzero chaka chatiri kupiwa kunzi ndochakaita kuti bwe riruwe asi isu tiri kuti senyika tine mutemo yakakwana inodila ninyaya yemoney laundering kana pane sangano riri kuzivikanwa kuti iri riri kuita money laundering ngavasungweka asi semaziro edu hapana kana mumwe achasungwa muZimbabwe nenyaya yemoney laundering kumasangano akasurira kuti hazviko.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musakika, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti nyika ine mitemo mizhinji uye yakasimba mukurwisana nekubatwa chibharo kwevana vadiki vachiti chinhu chikuru chinofanirwa kuitwa kuona kuti vanhu vanobatwa nemhosva iyi vapiwa mitongo yakaoma. Gweta Kenneth Masie vati sezvo vamunangagwa vachiwirirana nevakuru vedzimwe kereke dzinopomerwa mhosva dzerudzi urwu vangabetserawo nekutaura pamusoro penyaya iyi kuvakuru vemakereke awa. Sangano reZimbabwe Gender Commission riri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakanangana nemakereke senzira yokurwisa dambudziko iri. Vamasiye vanoti hurumende isafunga zvokudzika mitemo yakanangana nekushanda kunoita makereke asi kuomesa mitongo inopiwa vanhu vapara mhosva iyi.
Nyaya yekuregulate machurch inyaya inonetsa nekuti bumbure dero mutemo rinotaura kuti munhu wese ane freedom of religion and tichatarisawo pasi rese and even munyika dziri progressive tinoona kuti hurumende kana kuti state inowanzoda kuzviseparata from churches. Zvinhu zvinonetsa kuregulator yatingati religion because pachirungu tinoti inenge iri fine line between kurambidza vanhu kuungana vachinamata nikuva regulator mchida kuona kuti vanombofambisa sei zvinhu zvinoitika mumachurch mao. Inyaya yekuregulator yatarwa neagenda commission inyaya iri kubvira panyaya dzekuabhuzwa kuri kuitwa vana mumachurch imomo. Nyaya yeabuse kana kuti early child marriages kana marape hainganzi inyaya inova nechokuita nereligion kana kuti church pachayo. Inyaya inoona kana kuti inenge ichitaridza kuti pane chiri kushota panyaya yekugadzirisa yatingati mitemo muZimbabwe.
Vamasiye, nyika yakatarisana nedambudziko rekubatwa chibharo kwevana, sei imi muchiti makereke asaitirwa mitemo?
Mitemo irimo muZimbabwe inotaura kuti kana munhu akarepwa anosungwa. Mutemo irimo muZimbabwe yekuti kana mwana akabhuzwa nemunhu kungave mumachechi kana unhu zvake anosungwa. Saka apa hatingamanyiri kuda kuregulator machechi isu tisati tadzika dzika nemutemo wedu watinawo muZimbabwe.
Pane umbowo here wekuti makereke ndiwo ari kukonzera kubatwa chibharo kwevana vadiki?
Umbowo kana kuti evidence yekuti vana varikubata chibharo muZimbabwe kumachechi iripo zvayo ende pane masangano akabudisa mareport ekutaridza kuti pane machechi kunyanyanya ya machechi anonzi H-postory kuri kuonekwa vana vamwe vachitiswa nhumbu ane vanhu vesangano vanotove vanhu vakuru ende pane nyaya dzakabudawo mavhiki apfuura kana kuti mwedzi apfuura yemwana angakaitiswa nhumbu angane yatingati makore mashoma shoma ekuzvarwa. Saka makesi zakadaro ari kubuda kumachechi ende masangano acho ndo masangano anonzi H-postory. But tinoona kuti masangano yayo nyangwe zvinhu zvakadaro zvichiitika tikoona kuti vatungamiri venyika nana president ndiko kwaanenge achitambira tambira. Saka nyaya dzakadai so nyangwe dzakaitika kumasangano iwawo zvinhu zvatikuona kuti hapana vanhu vari kusungwa, kana vachisungwa tikoona kuti hapana yatingati setting example yekuti zvinhu zvakadai so hazvifa kumboitika muZimbabwe nenyaya yekuti vanenge vachiita singe kuti vane ma political connections zvakadaro ende uyezve vatungamiri vedu panenge vachienda ikoko kumapostori kana kumachechi yayo hationi vachitaura nyaya idzodzo kutaridza kuti pane yatingati pachirungu impunity kana kuti kumbunyikidzwa kwevanhu vanenge vachida kubuda mumasangano ayo kuti vachireporta manyaya dzakada so dzerap series. Saka tungoonawo zvinhu zvidiki diki zvichiitika but hatizi kuti machechi ese ari kuzviita. Ndosaka tichizopokana pakuti hurumende kuti izopindura pakuregulata machechi panogona kunetsa nokuti zvinobva zvakanganisa yatingati right ye religion kana kuti right ye church establishment ye church inova iyo inofanira kurespectwa pasi rese.
Vamasiye, iyo nyaya yokubatwa chibharo kwevana ingamiswa sei?
Nyaya yokubatwa kwevana ndinoona sekuti inopedzwa nekuva serious panyaya dzokushandisa yatingati mutemo yedu yatinayo, criminal law yatinayo muZimbabwe. The criminal code inotaura kuti kana munhu akarepwa angave mwana mudiki angave munhu mukuru zvisinei nokuti ari kubva kupi, kusangano here, kupolitical party here kana kupi, anofanirwa kusungwa. Nyaya idzodzo dzofanirwa kuinvestigatewa ende uyezve dzimwe nyaya dzinozoitika ndekuti kumatare acho tinoona kuti vanhu vakadaro havasi kupuwa mutongo wakasimba. Saka zvunhu zvokuti panoda kugadziriswa the judiciary system ne the criminal system yedu yemu Zimbabwe kuti vanhu vakadaro vabatwe vaitwe example kuti zvinhu zvakadai so hazvifanirwa kuitwa ende panofanirwa kugadziriswa yatingati ma punitive measures kana kuti ma punitive measures nema sentencing kupafa kuti anonzi ma sentencing guidelines kuti hongu tinogona kusa regulator kuma church but sezvo church riri sangano rinoenda vanhu vachizvipira kuti vari protected kana pakaita munhu wesangano kana kuti vanhu vechurch vanoteka advantage yesituation iyoyo vachizombunyikidza vana, vachirepa vanhu, vachirepa vana, vachirepa vakadzi. Makot anofanira kuva achizogadzirisa mutongo wavo avanopa vanhu vanenge vachibva kumasangano iyoyo because vanhu vanenge vachitrustwa nesociety kuti vari kuprotecta vanhu vana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamasocha ndinova pasando dzavo. Vamasocha vanonatsotaura chaizvo chaizvo nemunemo ndokutaura chaiko chaiko kwemunhu akadzidzira basa rake kuti zvana mugwadi zvokuapoindwa zvokungonzi garapo vasina chikoro. Ukanzwa vamasocha vachitaura unosonzwa kuti vava kutaura zvinobatika. Ndo vanhu vamunofanirwa kugara muchifonera ava vakaita sana vamasocha vanoziva zvavanotaura. Haiwa sandu dzako mudhara socha, sandu dzako mudhara socha.
Vambalula dzinonyatsokukwana dzakakwana chaicho dzibrand dzenyuni dzakanyatsoko zvinokufadza here macitizen ekuZimbabwe achipiswa nemasouth african muno izvo muri kutidzinga muno kuti dzokere kuZimbabwe but imwe muri kusapota ZANUPF nekuti kwanzi ZANUPF ngaitonge kusvika madhungani amira nyanga hamusimwe citizen ekuZimbabwe. Just leave Zimbabwe, siyanai nezimbabwe irege yakadaro Zimbabwe. Isu tiri macitizen tisichasarudza hurumende yatinoda kuti titungamirire. Chinambo chokuti imi mubudire munangagwa pachena mutaure munangagwa kuti munangagwa isa mama namama mabasa munyika yako vana vako vauye vave vagare kumba. Siyana nokuru nokuuraya vanhu, siyana nokurova vanhu, siyana nokusunga vanhu vasina mhosva. Izvino ukatarisa Jobscar akasungigwe chip Jobscar havasi kumupa bell nemhosva yekuti vapesana nehurumende. Imi munosunga here maopposition party yenyini? Malema munomusunga imi? Zvanenge achikudzai chokwadi Malema muparamendi makambomusunga here imi? Muri kumusunga Malem, zvanokuzai chokwadi chezvikutanga chipesana nezvamwe muchita inyimi zvamwe muchitaura. Vambalura mutitire mushe mazvinzwaka. Mutikwanire vambalura.
Ah, mugwadi yanoti kwanzi tinomushuvira Christmas yakanaka. Mungashuvira vanhu Christmas yakanaka, muri mivadzvanyirire kutanga nekupedzisira nai. Hapana chekutomboita wishi apa. Hapana chekuita wishi muchiita huri unotyisa vanhu veZANU-PF. Hapana chekushuvira vanhu Christmas makatendera Jobs kana asina mhosva. Mukuchuvira mhuri yeZimbabwe inkludi mukadzi wasikana wamakatorera mukadzi wamakatorera murume wake mukamukanda muchizarira asina mhosva. Iko zvino ava ne 6 months munhu akangotenhekwa asina kutongwa. Tokushuvira itokushuvira. Hapana chekushuvira ndewanyarara zvako. Nyarara zvako hazvipinda zvazvobatsira unotosimudza hasha dzedu mhani iwewe.
VaJobusikana vanogadzikwa mujere vakauraya ani? Ivo vana Munangagwa vanongombembuka, havana wakavasunga, asi ndivo vakapara mhosva dzakakura, dzakakurisisa, dzakanyanyisa. Vanhu vangani vakafa nokuda kwana Munangagwa? Sei vana Munangagwa vasingapindi mujeri? Mbavha dzeZANU Makororo anoba mari yenyika, havasungwi, asi kungotakara sima navasikala. Vaita sei vasikala? Vasikala havaso vakauraya Moblessing. Haisi mhosva kuva gweta remhuri. Kana ndatumwa navanhu vandomiririra kuti taura zvakati, ndinofangwa kuzvitaura. Zvakasungirwa vasikala zvakanga zvisingabvi mumashoko avasikala. Vasikala vakanga vatumwa nemhuri.
Masira sei mhuri sei mhuri sei mhuri yeZimbabwe. Timhuri yeZANU-PF iroyo ndirimwe timu yakatosiyana neimwe timu. Iri kana unyari nevhidhiyo kana kuti purufu chaichaiya yekuti unenge uchitotaura kuti zvavaita ndezvizvi. Kana ndakakuudza kuti handizvizivi renge totiuti handitozvizivi. Chauri nemapikicha, chauri nemavhidhiyo, chauri unyari nemaaudhiyo. Kana ndikatoti harizvizivi, harizvizivi. Kana ndikanga ratoona kuti zvakanyanya izvi, ndogona kuzotodaira kana foni. Tokumbira vadaire foni vana, tanyara nekuti havasi kudaira foni. Papacha chinyepa zviri pachena.
Kadi pastudio 7. Zvinotigwadza kuti vasikara vabude mujere. Zvinotigwadza vasikara vagara nguva refu ende ZANU yekutonga neuoko. Isu TCC tosapota Nelson Jamisa. Tifanga tone uyu afangoti abude, mara nhasi unoaenda kudare vamurambira kuti abude. Ivo vanhu veZANU vanosunga vanhu vasina mhosva, asi ivo vari kuuraya vanhu vanhu veZANU. Havasi kusungwa weTCC, vari kusungwa. Iyo ZANU nyika yadegetera nyika yose nenyeuoni. Hakuna munhu achaida. Zvinotaura nemubaba ndiGeorge.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitumudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa uhuru nekupedza mhirishonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kwenyika kuti uori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongerwo enyika, kunyange hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti hurumende isambofunga zvekudzika mitemo inobata vemakereke senzira yekupedza kubhinywa kwevana vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.